Pari zvino zvirongwa zvekubatsira vanhu nezvekudya zviri kufamba zvakanaka zvikuru kunzvimbo dzakaita sekukwaseke kwagutu. Asi iye zvino tatanga imwe program kumaTableland North neMateableland South. Tatanga program yekubatsira vanhu ikoko nezvekudya. Kunana seke ichatiri kunyanya kuconcentrata pachiri kubatsira vana mai vari kupa vana mukaka, vana mai vari kumwisa, then nevana vari pasi pemakore 5 zvichidzira kuzasi, kuvabatsira kusimudza utano hwavo. Ndiyo program iri kumhanya neZimbabwe Council of Churches pari zvino.
Rubatsiro ruri kubva kupi, Reverend Mutata?
Pari zvino chirongwa ichi Blessing tiri kubatsigwa nemamwe machurch ekunze kweZimbabwe, for example church United Church of Canada iri kutibatsira kufida vanhu kumasvingo province. National Christian Councils of Australia iri kutibatsira kuita mamwe mafeeding programs especially evana vadiki. Kozoti isusu munomo muZimbabwe machurches eduo anonge achiita macontributions, kana aripo macontributions iwawo anoshandiswa kubatsira kufida vanhu vari in need.
Chirongwa ichi muri kutarisirawo kuchipeta vanhu vasati vakohwa, hamuzoone pachiita dambudziko here ipapo, Reverend?
I think a blessing pane challenge yekuti vanhu vanokwanisa kuzviriritira here panopera urongwa uhu, nekuti isusu urongwa uhu tiri kupedza by November, but kana takatarisa vanhu vazhinji ndiyo nguva yavanenge vari mubishi rekurima vachitarisira goho ravo kutanga goho remagreens munana March April. Saka zvinoreva kuti patinopedza urongwa uhu muna November, vanhu vanenge vari panguva yakaoma chaizvo, Blessing.